A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zilandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lwe Diaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wozwenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo yehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabe hola imali encane kakhulu. Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja. Saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese. Ndo zvati kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei, munofunga chinyi. Varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha, asi vari vashoma vanhu vakaita zvavavo. Toda hidu kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini, uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pasina muchokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira hupfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndonyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 202 0861920077 tiko kufonerai tiko govanao nemwi pfungwadza munenge muinadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokucho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu, sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetheya abahlala ku diaspora kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe US dollar eyiyo engani isizindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine va sivanyeni dubebe Sivanengi juwe, sorry, ve Zimbabwe Exiles Forum wa South Africa watina waparu nare. Makadini kwa Mr. Duwe?
Chiripo makadini wa ito wangu.
Aywa, chirinani, ndi mimuriku muno garamchi, shanya mchisuka kumusha, ndi muno garamchi, wona mchitumira sunu kumusha. Chi chamunga titaurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushawa uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamunga titaurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vekurarama nenyasha dzaMwari. Nekuti ukavona une ukurarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudhobheni kana kuti kuUK kana kuUSA hazvaraine kuuraya. Nekuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 liter, 2 liter yemafuta kwanza ava kuita 20 RTGs. Zvino 20 RTGs yaizo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more for the military South Africa. Things are terrible with the American China.
Kwamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kuti nemari dzichisvikazvo?
There's a road business yavanhu vanenge vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery zvekudhiriva kuZimbabwe kumafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti usatumira maishuga kumisha, nekuti kana usina kudero unenge watikasendesa keserious causation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people had actually stopped hoping for anything from within.
Karverenga rebuku iri.
Buku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitochera mira experience.
Okay. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari munini vari kusafa.
Asi ndinonzwa chose Nenye na malaicha kuti vano batira zikuru. Pani ku takata sauti zvinenge zvitumirwa wo zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
kuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira inomekasiwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kumaintended target. Saka hapana maraicha atenga nyanya kuita zvenhubuka zveutoti zvekubasa unengatumidza nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhu rokuti ndiwo muti wako. Saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika asi munenge zvivavo kuti hapanga hushaitivo ine kana kuti vaviri vanenge varechi vane maitiro asinganasiki asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo huchidhitemaina kuti ive unobhadhara mari kunoona malaicha. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kune mafiriji matihi mazvikafu kuitira kuti vanhu vararame kumusha. Inini vhiki rinorapera iri ndaitotumira tivhi kune ava vagala vamuslawayo iyo yavo yakafa. Saka kuti itenge ukoko ha nara tivhi zvacho akati wande kana tivhi yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakukwakusa izvozvi izvi munozviona sei?
Zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nekuti chero iwo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita efoti yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimpreze zvinhu yangova madadi kwaizvidiikwakwangoamba kungoti waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maefort ekuadresa zvinhu zvacho ari papi. It looks like our leaders have actually given hope or they are no longer giving any effort to assist. Iyo zvavari kudeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidozvigonzirzizi anti zvatiita pazvatisvika asi efoti yekuti vagadzirise zvinhu hadhivei.
So Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokutsumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara TGF. Saka chavanoda chacho chechikafu mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them a basic commodities. Ukavatumira chikafu, ukavatumira hembe, ukavatumira mablanket, ukavatumira masvidzo kuti varime, ukavatumiravo mutero mahousehold goods avanenge vachida. It is more helpful than saving the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvamutengo. Chero vanayo iko kumusha haungatumidzira RTGS kuuya kuno because RTGS yacho inorarama online haisi mari yekuti inobata maoko inongova izvo zvinotozvirikokesha kutiakuti manje kunoko hakuna izvozvo kune economy iri pazvina.
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Yes, Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, it's quite a bad situation.
Now, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and the big items,
mm-hmm.
and I hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they are quite kind of blacklisted.
Yes, yes.
You know?
It's so sad that money can be made out of the problems of other people. You know.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, sa wamgela hetungwen.
Ababa, ibinzelaba sarazum kulu, ibinzelaba lalelibo sarazum kulu,
titusene. Okay, ay, sbongile, sa temba laba lalelibe tulabo, bayabonga. Ye, mnumzana, ungasitela ngotubo olukona ekaya ukuthi lina, njenga bantu abaphandle kwelizwe, lipatisa ngokunja.
Ya utubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenzayo ngaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulukhuni abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane lalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisiza nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Ozobakhona abanye esingathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngalo lezo ndlela zomuntu bathumele okokudla, sibathumele kunye okufunakalayo njengakhona ukuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini egcina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuye kungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba nakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafi. Kukanti-ke ukusuka kwento ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sukuthi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. Sothatha ngcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilapho sikhona. Abanye basebhotswana, abanye baseSouth Africa, abanye basenamibia, lamazwe amanye anjalo. So into eyasusayo sasuswa yibo laba bantu abathekha ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje wonke umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi wangalwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zona ngapha ziyathengeka. Kungaba lokudula kancane ukuzithwala kusekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona uqate ukuthi umuntu uma engabe ethwa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambisa izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo umalayitha, kubasiza kakhulu ma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi ma zithwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer abayaziyo. Lufika lokho kokufika nakho cela ngihambisela ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyimukela leyo mali yabo nayo, akuhluphi nje kakhulu. Kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza thini one ndawo, sisebenzela ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande.
Yes, pa makadi parunarap
tiripo makadi
tiripo yadu tirikutawara nani uye muri kupi
tirikutawara na Romeo Mugande tirikubinga
muri kubinga makadi niko wa Mugande nitukuye uka mshimbofona. Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutuza chi.
Eda kumuza kuti, ndo kumira utara ndi ndebe.
Ah, cha izo, taurezen.
Kuluma mnumza.
Ok, napa wewe kuluma kuloko kumipolo wewe abantu ba toli malezi, nyane zinga takuansu uba nye disa uche. indaba le njenga basisi bamba ubi special mina ngukansela ngapha ebhinga ku ward 17 ngawo.
Oho, ku ward 17 ungapi kwe bhinga center?
Ngapha phezulu elusulu kwathina magondo, sifuna magondo.
Oho. Ah, ikungibuza ngoba bengikhona ngapha ebhinga kumvike edlulela.
Awebo.
Yey, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yey, ha ungasiphathisa ngembono yakho.
Ah, mina nginesikhalazo ukuthi ngabe uhulumeni uyasifisa yasizwela sibili. Because ngapha ebhinga ngendaba zamatitha laba sabesukile ngemali ezincane abasolayo. Ngapha isikolo sesitile, because siyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebhinga izinezilingi zangkhona ngama-annex. So amatitha amaningi babevela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha awusela amatitha. So sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika kubo-14. So usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So sokuthwalisa abantu nzima abadala sebebhadala esikolo amatitha abangikhona asebenzisa esikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi kunzima, siza kufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sibongile.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe we can find out what's really going on.
Yes, that's that's a very really important story.
Yeah. Hello, caller.
Hello, Matadigo.
Eh, tiri kutaura nani, uye murikupi?
Murikutaura na Solomon Masaire, South Africa, Limpopo, Lipalalo.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zaidu kukor kwa juwane zenditika kumushaku Zimbabwe.
Taure, nyu takaterera, ti uzeo za muno fungane za murikuona?
Initially, we want to take a solution for my challenges at Tinao, Apan, because Mugatari is a movie at this one, I see a Panama strike. A Kutura Gabuti, Parda Kutani from Shakasim. Yabuti, what was supposed to happen is that because it's in the Shiruku Kuinda, Masara Rezivana, I think I'm clear. Obviously, I'm sorry for something in the Paro that just strike out in my result again. Kana paiswa mtemo kuti zvanzi kana tichida kustrike ndofana tangada kutendera sa employer kutende pa strike ndiona sekuti utaro dzanyira wakaitisisa kupfuura waiitwa na vamugabe even kupfuura vasei.
Saka
zvotoda kuti vana veZimbabwe zvoda kuti timuke tisvage weye yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage weye yekuzvisunungura munoreva chii?
We must find other means because it looks like we are liberated, but now the thing is very soft by Joker. I got to forget it. I think I got to go there. So, as a material and work, imagine $500 bonds. When end up shop was going to be sugar, it's 100 something bonds. My prices are from Toros Academy, but the salary I take quality could be taken basically. As soon as it is basically, so put the uncle to go in Muria Gashapan. What more transport you put to another language core or Massif and stuff? Not a phone. So this is the slavery, itori Yakanianism. How can you have a government in Opavanu, or Sandivayo Marie, Singapore, Nashan? What is that? So situation ero dzoti havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa nana Minister of Finance ana mutumwa vachiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kupetshira economy iri kuimprova but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time vachitaura mafence wezi hava chiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofanira kungotevera hurumende here but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa naani ticha wacho anenzara asina kubvadywa kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimudza Zimbabwe mangwana. Then tine generation yatata to destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda but chinodzidzwa chiti hapana. Then tinobva chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika ini yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura ndikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan because this is our life. This is Zimbabwe, our country. This is our life, and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Aiwa mukoma Solomon, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Ya Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm-hmm.
And that there are no ways of helping yourself even if you are able. You know, you have money, you can't get things. Mm-hmm. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs.
Mm-hmm.
So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence,
mm-hmm.
which is a very, very sad thing, you know, for mm-hmm. us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mashang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utaitas Nkomo Uting, say East London, South Africa. Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renias is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost Mr. Dube.
Oh, okay. So yes. We have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. kunzima sibili kakhulu ekhaya. Lathi siyazama singapha sinangikhulumisa e-Island and South Africa. Into eyenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngile kungaba ngcono iy'muli zezikhona zithi zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi sengiyabe ngikutholile kona lokho la mngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi dawa bethenge something khona ngale ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono seke sibambe abambe sithole athole okuncane phathise khona ngale dawa bethile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho luzasili silumelile, sithemba ukuthi kuzoba lukhetho olukhululekileyo ngaso sikhathi lubethu senza ukhetho lungasoze lusibilise lutho, but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hhayi, kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hhayi, lami ngiyabonga kakhulu. Kuqhubekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Svaneng, is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay.
Yeah.
So let's go to Mr.
Before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Zakaomba paZimbabwe, Litawanda oyo. And then there's Leslie Chitope, Arukuti Wona, Aruk Mozambique, Tinotenda Chaezo Leslie, Tilemba kuti Ruti Nzwa Sakanaka, and kuti Shunzaka Nakako, Iko Kokwa Uri. And then there's Joel Makotose, Aruku Botswana, na Courtney Mpemi ariku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu, tinoimba kuti muchatifonerawo tikotaurawo nemi. Mr. Mpof,
yo,
what do you think we should do?
Hey, that's a very big question, that one. I think people of Zimbabwe have let themselves down. They have been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but these days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by revising ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. It's not even what to be a headman in Nangakwa. It's a very, very, very young person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If you had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government. to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
No, thank you, Mr. Mpofu.
Yes, we have more callers, more people who are following us on Facebook. We have Utabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. Uthandiwe Mavundla laye uthi litshona njani sihlobo. Umandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. Upamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhala ye ngomuma ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima kakhulukazi. Akubacunula kakhulu ukuthi hayi bayatshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlala ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanengi. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October, hayi yonke into yabe isilungile, sihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu?
I think Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. I think
Hello.
Yes.
Makadi.
Tiripo Makadi ne you.
Tiripo nda jeni la pakati.
Oh, yeah. Pata wana Mpofu wa hiri. Saka stara na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna hini kujamira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Ms. Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right?
In the United States.
Okay, so how do you help people back home?
Okay, my question. Kumushan tukubatira muna raonda kushitungiza kusendeza kwa njino gara. Kinongwa identify vanabechi koro vaningi vane nidi. To identify all the most clinic and data or a paper and a pirate problem here, old 71 years. So, God is a material touch. Yes, next drug trap, which under Namia, we push to this auditorium to get us here, but rather than the Korean Pura. Especially from my toilet, I patch to with a clinic at Panampura, and then to with a general. Could you how best can we do to TV, to see with the Ray, and around the year? It's to this.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita kuzvinezvi. Munofungei nemamiriro akaita zvinhu kumusha?
Moziya izvozvo kusha zvokutogwadza kanda kutora pachikaranga. Ini sakona kwangu zvachioniso ka ndakutona kuti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate. Vanhu vakaita sana chioniso, vanambuya achioniso nanasekuru nachete. In the second party of Zimbabwe, they are my MPs that are together and on the same side. Because my MPs are and it's like if I was Mirira, they are forgetting to have a service under which Mirira. Say in Rukudaru, turning here and down every time this over, yeah. You know, the cheese that you do as a brother, I'm saying when I'm Nanga Guanaki.
Tripartite.
Yes, you know, the Churung Church. Rekutizo, vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstra like especially vemuve civil servants. Mapurisa, maticha, madoctors, manesi. Vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi ani vanoita basa rake. Pandiri kuti ma MP vari kutikanyaka kuzona bhura kuenda kunosaini wana president. It means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparliament vonosita voagria. Wongu tinobvuma kuti ma MPA opposition ka mashoma avakwanisi kuita match. But remember, kuti MP unodzoka kakunharaunda kwako kuti vedu weka pane bill rakadai rakadai votiunza ma consequences acho ma implications ebu iroro vanhu voziva kana kuti devo demonstrator kana kuti vonyera machini it is people have to know avasitaura tozongonza kunzi bill rakuto passa vati we said manani na president kuti shi rave it's now passed into law. And then my MP acho na iwayo tikuchima munika kuti hamuna petrol. But in because it's a rumor, in Zimba, and that's what I said, and so this is what I did. The rumor is my MP Ashu, Largo Tibato is to set aside my gas stations, Abo Vega, if you are going to meet them queue in a game of army. Who does that? We enter under Casaruza, I'll have them queue name, whatever them queue Makuega. Varku Dabdans, Varkatizo, Mutula Katans, and a bureaucratic and a budget. And they are saying, kuti kunam tuli nyule, if you want us, could you sign it up with a budget? Yeah, to bakampa ma conditions. Ekuti they ma MPs varota badal maria in US dollars. Yavenika in Maria Gakai. Inida Agusaruzan, the pay one a bond, the RTGS. Iwo wanda kasa the 20 million, what would pay ma US dollars. Vada ma gas stations, Abu Vega. Vada ma 2 cars. Iyo zvima MPs edu andazi vane motika ndiri vakapiwa last year imwe nedzishe vanza vakapiwa imwe futi kana vakatopiwa I don't know. So kana nyika ichinge izvinhu zvichinetsa saizvozvi tiri dzamiri kufeila ma MP tokusarudza tovasarudza voenda vonoita zvavapedzo zvizvi who is going to stand for vanhu veZimbabwe. Which means the electorate ka tisorewa patinorowa pakaitwa strike pakaitwa ma demonstrations tisinourayiwa tisinofane nzara tisinda pamacues ma MP vachifara vari nezvani. So I see Zimbabweans have seen a representation. Have seen a.
Yeah. Musa was stay. Okay. Gande, you know, Mr. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe, whereby the MPs have their own lot, and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk. That prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she is very articulate about it, and yeah. Okay, Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you. Para paru nari magadi niko.
Ndiri poka na magadi wondwa mananda waru chaura kuno South Africa magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Ndiri poka mananda matoka tinokutambirai.
Okay.
Sorry,
excuse. Can you say it? One day, never zero. You are the one who is ndirikutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Mazuva okurarama tiri muno South Africa ava numbered. Soon or later tichadzokera kumusha nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka. Vakanditeerera vanogara muno South Africa vanonzwisisa kuti ndirikureva kuti kudii. Vanhu vari kufurwa. Vanhu vachakwanisi kudhraivha even kana mausiku zvaazvo kungorisika kuti should I go or should I stay. Upenyu hausina kumira zvakanaka. Sei ndataura ndichiita izvi? Pane vabva kutaura mai avo vamakini Mrs. Mpofu vati maMP vakutozvifidha vawanda vane mazuva vachida kuti isu havachatimiriri tava neZimbabwe mbiri. Ndanga ndichida kuti maoperations egovernment nesu kuvanhu kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa iagreement yecouncil zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa haasi kushanda basi ngaainde anodzinga vanhu hapatendebwi kana ivovo vuya pamhepo voti hatizivi ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese zvokwadi vahwande zvinhu zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingaa yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiyapa chinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinenge dzikara dziri kumusha izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vasawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai pakati tinozoona pakudai ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika muno musouth africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi set copia commission iri kuendera mberi a lot of money was looted billions and billions kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyo billions and billions but it's not easy to arrest mapolitician haisiri nyore vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangagwa havasi kukuda kuita basi avo nenzira yakanaka hei zvine process makomedi angu hamani shamwari zvine process handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatoziva kuti dzimwe dzichabuda nekumashure dzimwe dzichabuda nekupi chinofarira kuti nyika yedu ine rugare ini ndinofunga kuti hatingabatana nenyika yedu ngatimboisandisai voice wayo titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika vanotaura nezveekonomy ngaparwoitwa such kind of a conference yekuti to which direction should we take as Zimbabweans then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka I remember Zambia suffered a lot but they've never made it a noise that the Zimbabwean has made today. I thank you very much.
Mazvita chaizvo manhandara tinotenda namashoko enyu mazvita chaizvo ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa panhari pafoni kubva kuBotswana makadini halo vari kuBotswana tiri kutaura nani
ndini Barnabas muri kunzwa
tiri kukunzwai zvikuru taura zvenyu
allright ndotaura handiti ka
hongu taurai zvenyu
nditaure muri kunzwa handiti
ndiri kukunzwai
allright chandanchida kuti nditaure inini ndechekuti hurumende yedu chai chai kuZimbabwe ikai ivo vana munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezero kana kutanga zvakabvira kudhara stereka kubvira nguva yehondo iyo iye nguva yehondo iye vari kuMozambique vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique Zanura forces Zipra forces chichirwa chibva kuZambia kwaKenneth Kaunda so hapana zvinoshamisa ende vanhu veZanu PF vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo muri kundinzwa here
tiri kukunzwai vava taura zvenyu
good vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwayaya ezvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete opposition yakahwina inonzi haina kuhwina vanoba makati mutaure morohwa mosungwa vakauraya vanhu vakawanda siri kuvanhu vezanu muno
okay ya ndofunga tava varasikava Miss Mpofu muripo here Miss Mpofu
ndiripo
Mambo dzazvataurwa navamanhanda vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndo maitirwo azvo haisiri mhosva yeZANU PF. Munoda kupindura mavanzwa zvavanga vachitaura handiti?
Handakupanze pabva kuti haisi mhosva yeZANU PF.
Eya, vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvezvo ndo zvido zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamutsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira maqueue avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe ka ndoti MP eopposition avasisina kusiyana neZANU PF, vatodyidzana neZANU PF, varoda kutinyebera kuti vari kuti vachiri kutimiririra. It's unfortunate, handi kuti zvokonzerwa here nekuti izvo Chamisa haasi muparliament navo mukuru wavo, saka he is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoireza that issue yekuti vanoda matool vehicles, motikari yekutaundi nemotikari yekureseva. Iri an economy iri kuchema zvatakaita. Munhu weMDC ndozvikundirwadza izvozvo. Moza nezvanhu iZANU yadaroka taikuti haiwa maZANU inobhowa nezvanoita, but this is opposition. Hatiuti takatotarisiravo kwavari kuti vachatimiririra kuti kana ZANU yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uri wewe loya wangu anati ndokundimiririra, wakuenda kuside dzekuita zvekuitwa nemuvengi wangu, tikufamba chirudzii. So apa handi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking my MPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu, vari kutoda motikari 22 yekutaundi neyekumusha. MP wokumaubra unai kutaundi yekumusha kupi kwacho? Pari kundisangana newe paline yepetro ndichikuudza kuti MP makadi muri kuzvionawo sei izvi? Handikuoni because mega station yenyu mega. Vati veelite ka vachatogumani nesisi, saka vasarudza takuvanhuwira nichitavamba tisina kugeza because hakuna mvura, saka vasina kunda muraini nesu. Vada kuinkirizwa makaloans avo anenge achibva out of the country, motobva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoisa ransom pana Mutuli. Mutuli ndagiranda akatomumakawo zvangu, ouya nebhajeti yake, votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget. Tanga wativa conditions aya, kuvari kuna conditions ekuti nibvisa swage kuchitungiza. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vangaani pamaMP nevanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of maMPs at the expense of the whole country. This is sad. Kanzudze kuti ende izvi zvikangukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration. Anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndanopinda mustreet ndovanorohwa maMP wayo kutanzi vanhu vedu varohwa, vanhu vedu varohwa, and yet imine hamusi kutimiririra, and vanenge vasiva pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tatochema tichienda kupi? It's like we are nowhere, we don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndiri kutaura semunhu ari kuZimbabwe right now kuti munhu ari muZimbabwe iye zvine izvi asina chekubata, ari kuti izvi magetsi adhimwa. Tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP akati ave nemotikari yechitu anoka sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo.
Yebo
Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Yo, hayi, ngapha siyazama iloba nje isimo sinzima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngithanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. lesi simo asimnandanga especially kuthi intsha okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singama-bon free kodwa i-freedom yakhona asiyibona ngoba la esikhona kunzima nalapho ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ubuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlunga
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
maro ngashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha ifuna nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela abasanda votelwa laba ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima impela ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esisebenza sizithumela emakhaya sisala singelalutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana
No, I don't
have it. Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like to
give us your last words. Murupere, Ms. Mpofu.
Oh, my last words is Zanu Yakundikana Shachose. My MPA, please, 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 we are begging you. Regae kuvara irwa. Regai kuvara irwa, taka kusarudzai kuti mutimirirewo. Ndimi mutoriwo, ndimi our last hope. Kuti vachitiwo zvinhu zvisimu. Kuti kana vakukrosa camp kuenda the other side hatichazvizwisisi. Taka Innocent Gonese netimu yake, please, 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 please. Ngavafunge zvinhu kwazvo.
Kumama mbotaura kapaya michiti munozva hini kuti vashoma muparliament zvekuti kana pachivhoti vakazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here ya muri kutaura iyo
I problem but handi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachira ngavataure kuvanhu kuti vedu vese kuno kwaita chichemu chakati chakati tozozuru toona kuti vedu pane chichemu chiripo pano tinozongonzwa tizibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand dzakanzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzangazobva kuparliament way before then rozinda kusenate rozinda kupresident's desk pakangonyararwa kuti zvakabuda pabepa kana zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iye zvinhu zvakanzi pane hanzi kure 255 mabills ariko ada kutaura nezvavo munhu angati zvakanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament ma opposition MPs vanongoenda ngosongonogara upo hamari vodzoka hapana chari kumboraisawo kuti vati ishu yakati and at the end of the day vautanzi dzaubhadhirwa mari maus maus yekuti imi taparliament kunogara vachidzisa masiti vari imomo pano chaandi kwachii zvichema zviriko zvakawandisa sezvingadi ine anomuzira chimwe zvichema one vakadi kuchiendesa wechocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvokungoti vauda dzimotikari mbiri mbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti tive pane chakati hati kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya uchiudze
ziriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Joannes Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Cassius J. Simana Mpofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandono Kawande. Until we see you next time, good night.